Tine vanhu vari kusungwa kubvira nezuro vakasungwa nzvimbo dzakawanda vachinzi vari kutyora COVID conditions. Totishama zano iri kungoita madiwa dhodhina. Saka zvese izvi zviri kurangidza kuti free and fair election muZimbabwe haipo, ichatora nguva yakawanda kuti ivepo. Asi tinoziva kuti vanhu vedu vakagadzirira gore rino nerinouya. Hapana chakanaka, tiri kutsvaira because vanhu vakatsamwa vanyatsoona kuti umbimbi ndoga wezanu press neshamwari dzavo dziri kuda kupwanya bato revanhu veZimbabwe jikerere.
Asi katiri kunzwa kuti mapurisa ari kuti hamusi kukumbira mvumo, zviri kufamba sei?
Kwete, hakuna kunonzi kunokumbira. Mutemo weregulation yaimbovaposa unoti munovaudza, tinovaudza and kana tichiitira musangano mumahalls edu internal hatifaniri kuvaudza, asi kana ukavaudza kana vanongodzivira. Dzimwe nguva zhinji havapinduri, dzimwe nguva vati vanopindura. Dakara deti roropfuura. Saka tiri pakati pebishi nokuti mapurisa pamusorosoro vari kutevedzera zvinhu zvezanu press, kwete kuita semainozi police service kuti vabatsire vanhu. Vachiri kusenzesa zveBSA, British South Africa Police, zvokumbunikidza vanhu vachitevera madirections anobva kunana Muguti muHarare nevamwe vakadaro. Asi vanhu vedu have resolved kuti what come they will vote visibly for change.